side of sports.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 5, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19. Hurumende inoti vanasikana vechikoro vakabata pamuviri munguva yavanga vari kumba nekuda kwechirwere cheCOVID-19 vanokwanisa kuenderera mberi nechikoro sezvinotarwa nemutemo. Zimbabwe inoti yabudirira kuzadzikisa zviga zveUnited Nations zvakanangana nekudzikisa uwandu hwevanhu vanofa nechirwere cheHIV AIDS unozivikanwa nekuti 90-90-90. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hakuna kana munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri nevashanu, kana kuti 1525. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere ichi, zvasiyawo vanhu vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 36,923. Vanhu gumi nevatanhatu vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana manomwe nemakumi mana nevasere, kana kuti 34,748. Vanhu vachiri kurwara mazana matanhatu nemakumi mashanu, kana kuti 650. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 huri kurambawo huchiwedzera, uye vanga vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro chiuru zana negumi nemanomwe chine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 117,297. Vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa naana chiremba vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana matanhatu nevatatu, kana kuti 21,603. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hunogona kuwedzera mushure mezororo reEaster, sezvo vanhu vanga vachifamba-famba nekusangana. Munyika dzakaita seAmerica, Italy neFrance, uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwakatotanga kuwedzera zvakare, pachityirwa kuti zvichatowedzera zvakanyanyisa nezororo iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavilas Muhlanganya wewe Studio 7 abata Dr. Simbiso Ranga, nyanzvi munyaya dzezveutano.
Pese panoungana vanhu macrowds vakawanda sepacelebratwa Easter, apa vanhu vachienda kumakereke nekuungana nemhuri, chirwere cheCOVID-19 chinopararira, nokuti respiratory transmission inoitika vanhu vakaungana, and I'm not sure kuti vanhu vanga vari kutevedzera here mameasures aya atinotaura maCOVID-19 safe behaviors, like, you know, pfeka maface mask, social distancing, high basic hygiene, things like that. Saka ndotarisira kuti Easter ichipera manumbers anenge achati kwirei throughout the world. As you know, dzimwe nyika like vana Italy nana France vakaisa mameasures, even Zimbabwe Zimbabwe, they did my measures. I'm not sure how effective my measures will be across the world.
Parizvino tinoona kuti nhomba dziri kubayiwa uyezve muZimbabwe vasvika pa second phase. Zvingabatsira here kuti parizvino vanhu vari kubayiwa nhomba ye COVID-19 kana kuti vanhu vanofanira kudzidza chii? Kuti kunyangwe munhu abayiwa nhomba iya zvireve kuti hachabatire denda reCovid iri.
Tanga tava ndechekuti hongu kubayiwa nhomba ndo ultimate solution yeCovid-19, asi hatisati tasvika padanho rekuti titi nhomba chete ndiyo solution. Right now tinofanira kuti vanhu varambe vachiita maCovid-19 safe behaviors aya kusvika vanhu vakawanda vabayiwa. Kutitite hatinoti herd immunity ya kuti kana vanhu vakawanda vava neimmunity chirwere hachichakwanisi kuramba chichipararira. Saka kuti tisvike ipapo zvichatotora nguva pamwe kusvika gore rino ripere kana kuri kuZimbabwe nokuti manumbers atiri kuona evanhu vari kubayiwa achiri mashoma.
Tombotarisa pasi rose tinoona muAmerica uwandu hwevanhu vanenge vari kubatwa neCovid-19 huri kuramba huchikwira. Zviri kufamba sei?
Chiri kuitika mavhirasi ndechekuti kuvhurwa kuri kuitwa economy kune dzimwe nzvimbo particularly kumastates akaita sana Texas nana Mississippi kukuti ma face mask mandate aya achiriko. It means vanhu vava kungo operator like everything is back to normal. Unfortunately, that's not the case. Pachine nguva yakati wande iri kudiwa kuti vanhu vakawanda vange vava neimmunity. Saka ndozviri kuita kuti manumbers aramba ari kukwira even muno muAmerica. Pese panongosangana vanhu pane vamwe vane chirwere vasingaite maCovid-19 safe behaviors. Notarisa kuti vanhu chirwere chirambe chichipararira.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Imwe ongororo yakaitwa nemapazi ehurumende anoti bazi rezvedzidzo nerinoona nezvemadzimai inoratidza kuti vanasikana vakawanda vari kusiyira dzidzo panzira mushure mekunge vaita mimba. Izvi zvinonzi zvakatowedzerwa nekuda kwechirwere cheCovid-19 sezvo vana vechikoro vakawanda vasiri kuenda kuzvikoro kwenguva zhinji. Gurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vanoti nyaya yekuti vana vakawanda havasi kuenda kuzvikoro iri kupawo kuti vamwe vanhu vatore mukana vovamanikidza kuita zvepabonde. Ongororo iyi inoratidza kuti mumwedzi miviri yekutanga kwegore vana vanoda kusvika zviuru zvishanu vakaita pamuviri, vamwe vakaroorwa, vamwe vachitizira. Zvikoro zviri kumamisha nekune migodhi kunocherwa zviwanikwa zvakasiyana-siyana ndizvo zvine vana vakawanda vakasangana nedambudziko iri. Mutauriri werimwe sangano rinorwira kodzero dzemwanasikana reInstitute for Young Women Development Muzvare Tinotenda Chiera vanoti vari kushushikanawo zvikuru nenyaya iyi.
Zvatinoona ndezvekuti dei hurumende yange yawanawo kutibatsira kuti vana ava vakwanise kuramba vachienderera mberi nechikoro. So kuti tikatarisawo vangave kana vakomana vacho vakavaitira mimba vavanodzidza navo vanenge vachipfuurira mberi nechikoro. Tikatarisa kuenda kuchikoro nekudzidza pache zvako kunowanikwa kuchiendesa upenyu hwevasikana pamberi, kuchivapowo pundutso yakanaka muupenyu hwavo, kuchibatsiridzawo kunge kuchirwisana neiya yatinoti patriarchy. Uyezve takatarisa nekuti muno muZimbabwe hamutenderwi kunge munhu achibvisa mimba zviri pamutemo. Tinotarisirawo kuti dei vana ava vange vatariswawo vachinzwoite special circumstances pamusaka pedenda ranga rakatekeshera nyika yese yeCovid-19 vabatsirwa vaendera mberi nechikoro tava kuwana tine upenyu hwakanaka hunoenda mberi hwevasikana.
Asika pese panofa munhu hapashayike muroyi. Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti hurumende ndiyo yapa kuti mumba mupinde mhepo.
Gore rakapera rega mastatistics edu akawana kuti tine vana vari over 10,000 vakaita pamuviri. Dambudziko iri rinoda kuti ripere nekutaurirana uyezve tichipa varairidzi kuti vange vachikwanisa kunge vachibatsira vana ava. Chatinongokurudzira zvikuru kuhurumende ndechekuti dai apa varairidzi mari yakawanda, varairidzi vaine chidokwa dokwa chokubatsira vana ava. Even panga pakavharwa necovid, varairidzi vanga vane zvavaida kubatsira nazvo vana, asi zvakachaya uviri nokuti zvanga zvisina support yehurumende. Varairidzi vanga vafoma magroup anonzi maclass WhatsApp groups nemasubject WhatsApp groups, chaingoda chete kuti tiwane mabundles tichibatsirwa nehurumende, uye kuti vamwe vana vanobva kumapower families vangangowanawo magadgets okubatsirika. Asi hurumende yakaisa zvitanda munzeye ikati yanga ine hurongwa hwayo hwekuita maradio namatelevision lessons, asi tichiziva kuti 80% dzevana ava dzadzisina, kana kuti 80% yemaareas kune vana ava kwaakusina radio kana television frequency.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vasikana vakabatira pamuviri ava vane kodzero yekuenderera mberi nechikoro.
Tinotedzera mutemo uri muEducation Act unoti vanasikana vanenge vabata pamuviri vari muchikoro vanobvumidzwa kuramba vari pachikoro. Vanokwanisa kusarudza kuramba vari pachikoro chavanga vari, kana kuti kuitwa pane chimwe chikoro chakasiyana nechavanenge vari pavanenge vachibata pamuviri. Asi tine anonzi maguidance and counseling core teams atakaisa muzvikoro anokurudzira discipline kuvana vasikana nekunonoka kuti vasangane nevarume kuti vazobata pamuviri.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana anoti uwandu hwevana vechikoro vakabatira pamuviri hunogona kunge hwakatokura kudarika zviri kutaurwa nehurumende. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM mangwanani muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Bazi rezvedzidzo yepasi ratanga nzira itsva yekutsvaga makambani acharitengesera zvinoshandiswa nevanasikana muzvikoro kana vachitevera kana kuti masanitary pads, pamwe nechikafu chekupa vadzidzi pasi pechirongwa chenational schools feeding program. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumagwaro aburitswa mumapepanhau, bazi iri rinoti makambani ese anoda kuritengesera chikafu nemasanitary pads anofanira kuendesa magwaro awo kumuzinda webazi iri muHarare musi wa13 mwedzi uno usati wasvika. Izvi zviri kuitwa mushure mekunge komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi yaratidza kusafara nemafambisirwo kana matengerwo aiitwa zvinhu pasi pezvirongwa zvebazi iri. Komiti iyi yakaitawo chisungo chekuti bazi iri rinofanira kutsvaga makambani anoritengera chikafu nemasanitary pads pachishandiswa mutemo wehurumende wekutenga zvinhu. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, amai Priscilla Misaherambwe Mushonga, vati zvave kuitwa nebazi redzidzo yepasi zvinoratidza kuti riri kuterera zvakataurwa nekomiti yavo.
Zvakanga zvapadambudziko pachikamu chakapfuura nezvekuti kushedzerwa kwatinoti zvematenda kwanga kwakanzi kunoitika zvichibva kunzvimbo nenzvimbo kumaprovinsi zvisiri kuitwa kuhofisi yacho huru yekuhead office. Zvakanakira tenda iyi ndezvekuti zvaakuitirwa kuhofisi hombe.
Ongororo yakaitwa nekomiti iyi zvichitevera gwaro rezvichemo rakaendeswa kuparamende nesangano reWomen of Zimbabwe Arise yakaratidza kuti masanitary pads aiendeswa muzvikoro ainge ari yemhando yepasi. Imwe nhengo yekomiti vaJohnson Maduku vanoti nekuda kwaizvozvo vana vechikoro vange vasiri kutora masanitary pads aya.
Masanitary pads aipiwa vamalearners but havana kunge vambokonsulta, haasiri user friendly, saka vana vava vasiri kumatora masanitary pads vaibhoza haishandi chinawo, vakangopa vanhu vakangosupplya. Tikati no. You need to consult.
Pachikafu, hurumende yaingopa zvikoro upfu kuti zvibike sadza asi pasina murivo. Izvi zvaizoita kuti vana vabhadhariswe mari yemurivo kutsvagiswa huni nezvimwe zvakaita semvura sezvo zvinhu izvi zvainge zvisiri pazvikoro. Semuenzaniso, komiti iyi yakaona kuti zvimwe zvikoro zvakaita sebonda makara kwamutoko zvainge zvatorega chirongwa cheschools feeding program nekuti painge pasina huni nemvura. Vamadhuku vanoti komiti yavo inoda kuti zvikoro zvipiwe zvikafu zvisinganetsi kugadzira zvakaita semaheu, uye vakatopa mienzaniso yezvikafu izvi kubazi rezvedzidzo.
Tiri kuti isusu inge njaye Minister of Health and Child Care vawane manutritionist vanorekomenda kuti even mamureti medista food stuff anoona kuvana avanotari balance. Let's go for those ones dzisingamboti relish tongonopiwa dzitokwikwa vana vachidya nda very good hygienic standards.
Mumwe mubereki Mai Kelly Marimo vanoti chirongwa cheschools feeding program chakanaka chose, asi vana havafaniri kupiwa sadza chete.
Ini ndinofunga kuti panyaya yefeeding program apa ngatisiyane nezvinhu zvinonetsa kuprepare zvakaita sesadza. Isu tichikura taishandisa mukaka, mabhanzi nemaheu. Ndofunga tikaita saizvozvi zvinhu zvinotiitira nyore pamafeeding programs edu.
Pabudget ra 2021 bazi iri rakapiwa biriyoni nezana remamiriyoni emadhora emuno ekutenga chikafu chevana muzvikoro, uye mazana mashanu emamiriyoni emadhora emuno ekutenga masanitary pads. Hurumende yakatanga chirongwa chekupa vana masanitary pads muzvikoro mushure mekuona kunetseka kwaiita vaye vanobva kumhuri dzinoshaya. Nzara muzvikoro ndiyo yakaitawo kuti hurumende itange chirongwa chekupa vadzidzi chikafu kuti vakwanise kudzidza zvakanaka vasingachemi nzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa nemafashamu emvura kuIndonesia hwawedzera kusvika pamakumi mashanu nemashanu, uye vamwe vanhu makumi mana nevaviri havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Mutungamiri wenyika iyi Vajoko Widodo vanoti vari kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwevanhu, uye vari kuyambira kuti mvura inogona kuramba ichinaya. Mafashamu emvura anonzi akakonzera kuti matombo nemadhaka aerere achienda mudzimba dzevanhu mumusha weLamenele uri pachitsuwa cheFlores Island. Vamwe vamiriri matare eparamende matunhu akasiyana-siyana muAmerica vari kurudzira kuti mapurisa adzidziswe kubata nekubatsira vanhu vanenge vachirwara nepfungwa mushure mekunge vamwe varwere vafa vari mumaoko emapurisa. Mumwe ane mwanakomana akafa ari mumaoko emapurisa ndiamai Cassandra Quinto Collins vekuCalifornia. Mwanakomana wavo Angelo Quinto akafa mushure mekunge mapurisa amutsikirira neEV pahuro. Angelo anonzi akatsikirirwa nemapurisa musi wa23 zvita gore rapera kwemaminetsi mana ndokuzonofira kuchipatara. Mhuri yake inoti Angelo, uyo aimbova muuto aine vabereki vakabva kuPhilippines, airwara nepfungwa uye haana kurwisa mapurisa ayo akamutsikirira. Mukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti Zimbabwe yabudirira kuzadzikisa zviga zveUnited Nations zvinozivikanwa nekuti 90-90-90 zvaifanira kunge zvakazadzikiswa mugore ra2020.
Nyika yeZimbabwe yakakwanisa kunge ichibudirira mukuachivha atinoti matargets akaiswa neUnited Nations ekuita yanovanoti fast track kuti tinge tichipedza chirwere cheHIV. Matargets aya angare kuti tinofanira kuita inonzi 90-90-90 pakupera kwa2020. 90% yevanhu vange vane HIV vange vazive status yavo, and 90% vanenge vari positive vange vari paart. 90% vari paart vange vaine viral load suppression. Saka maresults akabuda anonzi Global AIDS Monitoring akarakidza kuti Zimbabwe takakwanisa kunge tichiita saizvozvo. Takuenda muchikamu chechipiri chekuachivha 95-95-95 by 2025.
Ko Zimbabwe yakazvikwanisa sei? Tabvunza Dr. Madzima.
Takazviita izvi nekuita nzira dzakasiyana siyana dzekuita kuti vanhu vange vachitestwa, vange vachiwana treatment, vange vachizotestwa zvakare viral load kuona kuti iri suppressed here. Nemainitiatives akawanda aiitwa paune hurumende nemapartners edu tichiita maprogram anotageta atinoti mavulnerable groups kana kuti makey populations. So ndo zvirongwa zviri kuitwa muZimbabwe zvakasiyana siyana zvinoinvolva circumcision, pre-exposure prophylaxis, post-exposure prophylaxis neanonzi madreams project anotageta vasikana vadiki nemadzimai nokuti ndo vamwe mavulnerable populations kusanganisira vari mumajeri, vanoita zvemakorokoza nevanoshandisa madrugs. Maprograms iwayo anosanganisira zvakare atinoti macommercial sex workers nemaborder towns anofamba mahighway trucks.
Vanorwira kodzero dzevanorarama neHIV, amai Martha Tolana vesangano reMaking Waves Network vatiwo.
Asi zvetichitarisa tinoona kuti pane chine zvimwe zvinofanirwa kuitwa. Dzimwe nguva vashoma vacho vari kufa ivavo kuti vari kufa nei. Vamwe dzimwe nguva hatisiri kana tiri vanhu vari kurarama neutachiwana kuzotariswa zvimwe zvese hazvisi kuongororwa kuti itsvo dzichakanaka here, chiropa chichakanaka here, nyaya dzekuti muropa nemoyo zvichiri zviri kufamba zvakanaka here kana uine hutachiwana hweHIV uyezve kana uchimwa maARV.
Nyanzvi muya dzechirwere ichi Dr. Frank Guni vanotiwo zvaakaitwa neZimbabwe zvakanaka, asi vanoti panoda kunyatsoitwa tsvakurudzo yekuona kuti zvimwe zviri kutaurwa ndezvechokwadi here.
Idonzo uye tarisiro yakanaka kuti Zimbabwe yakutotarisira 95 95 95, but tisati taenda ikoko sezvo zvinhu zvakakosha kuti tione kuti zviri kuitwa nemazvo here, especially panyaya yelaboratory testing, tinyatsokuona kuti ongororo yeropa revanhu iri kuongororwa zvakanaka here. Nokuti tikatarisa manhamba atiri kuona iwayaya zvinotirakidza kuti panenge pane disconnect yokuti tine humbo zvechokwadi mukutaura nevanhu vatinotaura navo vari muchirongwa ichi. Vamwe vazhinji vavo vanoti havasati vamboziva kuti viral load yavo yakamira sei. Chavanongoziva ndechekuti CD4 yavo iri kutariswa, but vazhinji vacho havasi kuziva kuti viral load yavo yakamira sei. Saka ipapo tichida kunyatsoziva kuti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndizvo chaizvo here, uye hurumende ino rukwanisiro here rwokutesta vanhu vese vatambotaura kuti at least 1.2 million nyika yese kuvachiongororwa ropa ravo zvine mazvo nenguva yakafanira kuti tigova neumbo hwakakosha hunotiratidza kuti chii chiri kuitika mumiri yevanhu vari kutora mishonga. Viral suppression iyi ndo imwe indicator yakakosha chaizvo inotiratidza kuti sezvandambotaura the viral load is going down or is suppressed to the extent yokuti munhu iyeye ava nenegligible viral load yekuti munhu haakukwanisa kungorarama zvake so long ari pamishonga yake, uye akaita zvebonde haachakwanisi kutapurira vamwe utachiona ihwohwo nokuti utachiona urimiri wake hunenge huri ushomanana zvakanyanyisa. Chitatu tinoda kuona kuti CD4 yake kana kuti simba rake remuviri rekurwisana neutachiona hweHIV AIDS rakwira, riri kuramba richikwira here, uye ari kusustaina those levels here kana kuti pane zvibinga mpinyi zviri kuitika. Chechitatu ndechekuona kuti mishonga yaari kunwa ndiyo the best mishonga here inoenderana naye. Zvese izvi zvinobva muongororo yeropa remunhu anenge ari pachirongwa.
Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheAIDS hwakaderera nezvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana, kana kuti 71.9%, zvichireva kuti muna 2010 kwakafa vanhu mazana masere nemasere kana kuti 488, asi kukafa vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe chete kana kuti 137 muna 2020 pavanhu zviuru zana kana kuti 100,000. Munhau dzemitambo, mutambo mukuru wegolf munyika weZimbabwe Open uri kudzoka kwapera makore maviri usingaitwe. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Ezvi zvaziviswa nemukuru wekumahofisi eZimbabwe Open vaMichael Mahati. Avo vati vari kutarisira kuti pachaitwa makundano aya vatsigiri vakawanda vanenge vave kutenderwa munhandare. VaMahati vanoti vatotanga hurukuro nevanopa mari yemibairo yevatambi vachakunda makwikwi aya. Asi vabuda pachena kuti makwikwi aya haasi kuitwa muna kubvumbi muno semakore ose, asi munharaunda yechipiri yegore zvichienderana nemamiriro echirwere cheCOVID-19. Vati vari kutaura neve Sunshine Tour kuona kuti makundano aya achaitwa riini sezvo mimwe mitambo iri pasi pebazi iri yakatotanga kare. Zimbabwe Open iri pasi peSunshine Tour iyo inobatanidza mitambo mikuru yegorofu kuchamhembe kweAfrica. Muzinda weSunshine Tour uri muSouth Africa. Makwikwi egorofu eZimbabwe Open anoteverwa nechaunga kwete muZimbabwe chete, asi munyika dzakawanda muAfrica. Makore apfuura makundano aya anga achiunganidza vatambi vane mukurumbira kusanganisira Vijay Singh wekuFiji naNick Price wemuZimbabwe, avo vakambosvika pachinhano chepamusorosoro pasi rese cheWorld number 1. Bryce Eston wekuSouth Africa ndiye ane mukombe uyu. Gorofu nemwe mitambo yakatenderwa kudzoka nehurumende mushure mekumbomiswa muna 2020 kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa nezvezororo reEaster munguva yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye kubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi dzoyambira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira zvakanyanya mushure mekupera kwezororo reEaster. Hurumende inoti vanasikana vechikoro vakabatira pamuviri munguva yavanga vari kumba nekuda kwechirwere cheCOVID-19 vanokwanisa kuenderera mberi nechikoro sezvinotarwa nemutemo. Zimbabwe inoti yabudirira kuzadzikisa zviga zveUnited Nations zvakanangana nekudzikisa uwandu hwevanhu vanofa nechirwere cheHIV AIDS unozivikanwa nekuti 90-90-90. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.